Se banda asaitira paripatara chematei day hospital mblawayo nhasi mangwanani aine makore makumi matanhatu nematatu ekuberekwa asarirwa nemwedzi mumwe chete kuti asvitse makore makumi matanhatu nemana sibanda uyaizivikanwa nezita remudunurirwa rekunzi mapepa akapinda muchipatara ichi nemubhurosondo rapera achinetswa nechirwere cheshuga Muri yenhabvu iri kuchema kurasikirwa kwaitwa nasibanda uyo akabata basa guru ari sachigaro weHighlanders uyezve ari maneja weMaurias vatungamiri vatambi nevatsigiri vezvikwata zvakasiyana siyana vapinda pamadande mutande vachichema sibanda uyo akatambira Highlanders neCape United sachigaro weZimbabwe Soccer Coaches Association vaBekinyoni Vati Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nerimwe remagamba chaiwo emutambo wenhabvu.
Ndinoti kumhuri yese yebhora tine urombo nokurasikirwa kwatai. Munhu akashandira bhora kwenguva yakareba igamba rekubhora nekudaro tinoti sori nokurasikirwa kwamaita.
VaRichardswatswa avo vaimbove murairidzi wevabati vepagedhe veMaurias vati ivo varwadzikana zvikuru nekushaya. Kwa Chibanda Vaimbove bati wepembe mu Premier Soccer League uyezve vari pa FIFA panel vatenda ibvanya vati veendera siwa na Chibanda munhabvu richanetsa kuvhara
munhu watakashanda naye zvikuru kubhora angari munhu akasununguka zvakanyanya aisvikika pasina kuti ndiwani munhu aikurudzira vechidiki pamutambo webhora vendera vasiya Richanetsa kuzadzikisa. Zvisinei tinoti fambai zvakanaka vasibanda. Makarwa kurwa kukuru. Kucharamba kuri mundangariro dzedu.
Mutauriri weHighlanders vaRonald Sibanda. Vati vari mukuchema kukuru. Asi vati havakwanise kutaura zvakawanda. Sezvo Sibanda anga ave kushanda senhengo yebhodhi reBulawayo City Football Club. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakuru veBulawayo City. Kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Sibanda ndiye aive team manager weHighlanders apo yakatora mikombe yeligina yakateverana kubva muna 1999 kusvika 2002 uyezve aive sachigaro wechikwata ichi apo bhoso yakatora zvekare mukombe weleague muna 2006 Sibanda ndiye zvekare aive manager wechikwata chenyika cheMaurias Muna 2006 na 2007 Mutungamiri uyu anga ari mukomiti iri kutungamira Bulawayo City Football Club panguva yokushaika kwake Urongwa hwekuradzikwa kwasibanda hausati waziviswa Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati